vapedza makore anosvika gumira matatu vari mujere vachizama kurwisa kuti vasadzoswa kuAmerica unoku nokuti vari kuBritain kwavari mujere. Saka vasvika panguva yokuti vachiinda kukoti kunozama kuti vasabvumidzwa kuuya kuzotongwa kuAmerica kunova ndiko kwavakapara mhosva dzinosvika idzo 18 dzokuburitsa information yavavawana yamauto neyavaembassy yeAmerica around the world. Saka judge wekuBritain wakati ngavadzoswa. Maloya ava Asanji akati aiwa havafaniri kudzoswa nokuti pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka. Saka
Professor Masocha, chii chiri kutora nzvimbo kutanga nhasi nesvondo rino rese maererano nenyaya iyi?
Pamazuva mashoma ari kutevera vari kuenda kunoona kuti vangachinzi vauye kuAmerica here kuzotongerwa muno maAmerica mavakapara mhosva dzakakura zvikuru dzokutengesa masecrets ehurumende yeAmerica.
Asi Professor Masocha, semutori wenhau, tingati vaAsanji vakakanganisa here kuudza vanhu zviri kuitika?
Zvinhu zvino zvisingafaniri kunge zvichitarisirwa kuti chizvarwa chenyika ipi neipi zvayo chinge chichitengesa masecrets enyika ipi zvayo, nokuti zvinokuvadzisa vanhu kuti vavengi venyika iyoyo vanogona kuzozvitora izvozvo vozobva vorwisa nyika yacho inenge yafumurwa. Saka mavonero andinozviita ndeyekuti aiwa ngava dai vaikwanisa kunge vachiruza kuti vasaramba vari kwavari ikoko vabuye kuAmerica vazotongerwa munyika yavanenge vakaparira mhosva yacho. Kana vakaparira dzimwe nyika mhosva zvekare, vanofanira kunge vachitongwawo nemutemo yenyika idzodzo. VaAsanji vanofanira kuzotongwa muAmerica muno vachitongerwa nyaya dzavo idzodzo, nokuti zvikasaita nenzira idzodzo zvinoseta ndikati isu yatingati a very bad precedent, maitiro anenge achizokurudzira vamwe vanhu kuti vakapara mhosva vanogona kunopotera kune dzimwe nyika vosungwa nemutemo yekune dzimwe nyika ikoko vokona kuuya kuzosungwa nokutongwa nemutemo yenyika dzavo, inogona kusanganisira upenyu hwese mujere kana kuti kutourawa chaiko.